Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 10 nyamavhuvhu August 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dzimwe nyanzvi dzezveutano dzinorumbidza hurumende mukuwedzera masvondo elockdown. Bazi rezvemari rinokurudzirwa kuumba kuvimbika kana richida kupinza muhomwe dzehurumende mari inobva kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. COVID-19 iri kutapurirwanwa zvine mutsindo mudunhu reFlorida. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvitatu zvine mazana mapfumbamwe ane gumi nevasere 3,918, zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevapfumbamwe 19 nezuro. Vanhu mazana mashanu ane makumi maviri nevatanhatu 526 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yekutanga yokudzivirira COVID-19 vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana masere ane makumi mapfumbamwe nezvinomwe zvine mazana mana ane gumi nevana 1,897,414. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave miriyoni imwe chete ine zviuru makumi mana nezvina zvine mazana matatu ane makumi matanhatu nevashanu 1,044,365. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zana negumi nezvitanhatu zvine mazana masere ane makumi mashanu nevatatu 116,853. Vapora munyika vachiita zviuru makumi mapfumbamwe ane mazana maviri negumi 90,210. Nezuro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakawedzera nemamwe masvondo maviri urongwa hwekuti vanhu vagare mudzimba kana kuti lockdown, vachiti kunyangwe huwandu hwevari kubatwa nechirwere ichi huri kudzikira vanhu vakawanda vachiri kufa. Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yomubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanorumbidza hurumende nedanho rayatora iri vachiti Zimbabwe iri mugwara rakanaka asi hurumende inofanirwa kuedza kubatsira vanhu vari mudzimba. Dr. Madzorera vanoti Zimbabwe inofanirwa kurega kuzvirumbidza ichiti ndiyo nyika iri kuita basa rekubaya vanhu nhomba kupfuura dzimwe nyika muSADC nemuAfrica. Vachiti Zimbabwe inofanirwa kuramba yakatarisana nechinangwa chayo chekubaya nhomba vanhu mamiriyoni mana mwedzi wega wega.
Chirwere cheCOVID-19 chichiri kubhebha zvikuru muZimbabwe zvokuti pari zvino hatingagunun'une kuti hurumende yawedzera mazuva elockdown. Asi chatoda kungotaura ndechekuti lockdown iri yega haigona kushanda, inoda kubetserwa nezvimwe. Ndofunga kuti hurumende ndopairi kukundikana pane zvimwe zvinobetsera lockdown.
Zvimwe zvinobetsera kuti lockdown ibudirire ndezvipi?
Tiri kuona zvino tiri kugara tichichema kuti mabhazi ezupo ari kugara akatakura vanhu vakazarisa, hamuna social distancing. Hurumende ndiyo inofanira kunge iri kuita enforce social distancing mumabhazi, muzvitoro, kwese kwese. Ndokuti lockdown yedu inzi yashanda. Masabhuku ari kushedza vanhu achiunganidza vanhu mareserva. Tiri kungonzwa maripota akawanda vanhu vachikomplaina kuti taunganidzwa nasabhuku. Urumende ngaimbeke shuwa kutuma sabu kwa ongani zewano. Pane machecha rukura mbachi mita taka mutora nesu mapostori fikia fura yu. Hezi notu rukuza kutuma ziyo na anga hariko kudefe uko. Achimita hariko uko. Waka wanda. Izo zo double standards zirukui ituwa ni government. Kutuwa mwanda na mbisa kumita wa mwachibufumi zikuwa. Zaka shata. Ndozi nita watu lockdown isa shata. Isa nake sorry. Isa shande. Urumeni nga era zine moyo wese kutizo waruda watu lockdown ishande. Waruda watu timise chirureche COVID-19 ichi. Niku gazisa zungojwese zandata uraisu. Ma social safety nisa to garati chema nao. Chirikazi ne neri razi siku chengetu. Waromba wasiku chengetu. Waya wano rarama hand to mouth. Wano tengesa. Avasi kuchengetwa apana ma social safety nets.
Tino chipeza sei chirwele ichi Dr. Madzolera.
Chichaita utinasa kupeza chirwele ichi COVID-19. Inyaya yokubaya nomba. Saka urumene nga isi masimbawe ose ni maria yose pakunza nomba zaka wanda. Yesu no kutitimite target yedu yokuwa ya wanu wanusika 10 million by December. Yesu no turuwa turumene nofana kunza ma dosi zaneta 4 million pa mwezi. Wanu yesu wachibaiwa. Tinotenda kutizo wakaisa masoja kuta abesire kubaya vanu nomba asia tudango ya ambira ndicho kuti masoja ane noru wondo pakate vanu 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 chika masoja ni makaye yukushanda kwa wakaita ne vanu saka vanu moya wa ena ugazikana kutuwa shande ni masoja tukanaka urumende nga echi sandura zinu ito kutu vanu vane confidence masoja atuone chaka ipa wakushanda kwa masoja zimenyika zinu wa shandisa mungu wa zima crisis. Asinya ya noro ondo yedi ni masoja. Irugiti sa watiti daote kutizo. Chino gamichirika ya rekuvano.
Tirimu gwara rakanaka here. Rekupeza wachiruwele ichi.
Kutitirimu gwara here. Rekutimise COVID-19. Atisa titarasika soka nyanya. Chimichandula kukumbiti sandecho kutulumine nga here. Kukuramba ishingo ati. This is the best musadek. This is the best mu Africa. Aiwaswe. Haikona kukukukukumpeane wanu wasiri kugona. Ngati sete standard yedu. Yataka seta yekutuda kubaya wano 10 million by December. Standard yoyo yoyo yonote gaida. Kwete kututuku kunda wa mwoma dofu harimu mdima. Aiwa. Hazuna kururama. 4 million doses a month. Tese tosha nda kwa mweche yete. Ndunona tishika pa target yedu.
Abo wange wari waimbove guruko tarezo utano muru. Mende yombata nizwa Dr. Henry Madzolera. Wari paru nare ne Studio 7. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti bazi rezvemari rinofanirwa kuumba kuvimbika kana richida kuti rikwanise kupinza muhomwe dzehurumende mari inobva kuzvara zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Muzvinafundo Gift Mugano vanoti nekuda kwekuti hurumende yakadzika mutemo weStatutory Instrument 127 uyo unorambidza vezvitoro kutambira mari yekunze. Vanhu vane hama dzavo dziri kunze kwenyika dziri kutumira mari kumusha havachaenda nemari idzi kumabhanga kana kuzvitoro sezvo vachitya kutorerwa mari dzavo nemutengo uri pasi. Muzvinafundo Mugano vanotaura mashoko aya zvichitevera kuziviswa kwakaitwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutulinqiwe kuti vari kunze kwenyika vakapinza munyika mari inoda kusvika mamirioni mazana manomwe nemakumi mana nemanomwe emadhora ekuAmerica mukati memwedzi mitanhatu yekutanga kwegore rino. Asi vamugano vanoti pamari yose iyoyo hapana iri kupinda muhomwe dzehurumende nekuda kwemitemo yavakadzika yakaomarara. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavakaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvikuru kutonza mari munyika ndofunga makaona kuti even ma reports ehurumende zvatinotenda current account surplus tingati inoratidza account ehurumende pakufambidzwa kweforeign currency inopinda nenobuda takaita surplus 1.3 billion last year changachi driver surplus iyoyo and chichaita kuti surplus 2021 ma diaspora ari kuonza mari zhinji iri kuita kuti nyika ikwanise kusara nehomwe inonga ine surplus yepa mari zinopinda nezinobuda, right?
Mari iyo iri kupinda here muhomwe yehurumende, Professor Mugano?
Dambudziko rehurumende mari iyo kuti inouya nema money transfers vanhu veitora pama money transfers voita muhomwe dzavo vonoisa pasi pepilo nekuti vakaita mubank hurumende ine tsika dzekuzhiya mari dzevanhu chimwe chakazokanganisa hurumende kuti vazoshayiwa mari iyi ndechekuti vakaita statutory instrument 127 inova inova gwaro remutemo rinomanikidza makambani kuti vashandise official rate yepamusika weauction system mumashopu saka mitengo yakwira nema US dollars mashops avachatambirewo ma US dollars vamwe vaya vari foma saka vanhu vaakutya kunoendesa mari kumashop nekuti vanoshandisa kupiwa rate inonge isingamake sense haungaendi nema US ako iwe kushop unopiwa rate ye85 iyo rate black market iri 140 saka vamuturi vari kupembera zvavo mari iyo asi havana chavanowana dai ngavasina kuita statutory instrument 127 mari iyo yaizoendawo mashop voshandisawo rate yavanoshandisawo mashop vozobhengawo mabhank ivo zoionawo mari iyo saka vari kupembera homwe ndizvo asi nekuti ivo havasi kuziva zvinoda vana vezimbabwe vanofunga kuti vanhu vezimbabwe vakapusa kunongoti vaisa mutemo voteera kungambudzi kutinhu hazvifambi zvakadati saka havana chirauro chekutora mari iyoyo
saka pangagadziriswa sei papa vamugana
policy making and policy implementation chi vanofunga kuti vakagadzira policy yavo ndivo vachaimplementa saka the best way to go forward is that hurumende inofanirwa kuita policy consultation voita consensus nevanhu vachazoimplementa policy yacho haugadziri policy woti ivo ndivo vachaimplementa saka sekuti statutory instrument 127 vakangoigazeta under presidential temporary powers zvekumanikidza ndivoita kuti draconian policy saka vanhu vakuti chiimplementa yachona vachaimplementa saka munotanga pakutanga pakuti policy yacho inofanira kunge ichitanga yanzvira zvinoita vanhu pasi kuti sei vakasi kuunza mari nerate yeofficial rate sei vanhu vari kuenda kumusika mutema inhau yekuti ukoku auction system mari haisi kubuda nenguva saka ngavagadzire izvoka ngavamire corruption ka ngavamire kakubudisa madiamonds negold zvekuita kuti mari ibude kunze
avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vamwe varwi vehondo yerusununguko vanoti hapana shanduko yakanyanya iripo pamabatirwo avari kuitwa nehurumende zvichienzaniswa nenguva yevaimbove mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe muri wehondo yerusununguko vaClemence Mabalela vanoti hapana chakashanduka vachiti mari iri kuwedzerwa ishoma zvikuru zvichienzaniswa nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu.
Chinja to be honest with you. Well, allowances are kungowedzerwa, but you see, mari yacho iri kutora yese neinflation and kuwedzerwa kwacho is not something new.
Vamabalela avo vairwa vari divi reZimbabwe People's Revolutionary Army kana kuti ZIPRA vanoti kunyange bhiri rinobata varwi verusununguko rakapasiswa muparamende rikaitwa mutemo mwedzi mishoma yapfuura hurumende inogara ichitadza kuzadzikisa zvinenge zvakabvumiranwa.
Of parliament had been passed even during Mugabe's time, but it's not so nice of mind the implementation yet. So but those who tanga implement this finance of tanga, if you look at how things have been going, the rate at least the slowness, finance of implement the
izvo zvinotsigirwa nasachigaro yambovi varwi verusununguko mudunhu remashonal and west vacornelius mooni avo vakaudza vanhu pakuvigwa kwerimwe gamba kumarinde emuchinhoi kuti vakawanda vavo vapera kufa zvekuti vashoma ndivo vachazowana zvavakanzi vapihwe nemutemo.
Ndikakutaurirai comrade minister, maybe you are not aware, tine vafo in less than 10 days muno mumash west vachaita
gurukotara zvekudzivirirwa kwenyika pamwe nemagariro evaimbovi varwi verusununguko. Amai Opa Muchinguri Kashiri vanoti upenyu hwevaimbovi varwi verusununguko huchashanduka nekuda kwemutemo wakapasiswa wewo Veterans Act. Amai Muchinguri muri kashiri vanoti nekuda kwemutemo wakapasiswa patove nebhodhi richafambisa nyaya dzavo dzinosanganisira kuvakwa kwechipatara chavo pamwe nekuvhurwa kwemakambani akawanda vachiyamurwa nehurumende uye kuti vasina kuwana minda vapihwe
mutemo wakaenda kuparliamentiekuetapo Mao Gates akaita zvilonji maeconomic programs anosanganisa bhengi nememorial hospitals makambani etourism kuwataita malodges mumapaki akasiyana siyana gavhmendi yakadhoneta maase neminda yawakaisa throughout the whole country ukapiwa minda president achipa maovhiteveni bhodhi rakachuzwa bhodhi ratowapo nemaovhiteveni izvo zvichida unoonja bhodhi remakambani.
Studio 7 haina kukwanisa kuwana uwandu hwevaimbovi varwi verusununguko vachiri vapenyu sezvo munyori weboka rinomirira vaimbovi varwi verusununguko reZimbabwe National War Veterans Association vaDouglas Mahia vanga vasiri kubatika panharembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Zimlife.com rinoti vanhu vana vakafa vamwe vaviri vakakuvara nezuro masikati mushure mekukududuka kwemotikari yavakange vari padyo nefilabusi. Zvinonzi mutyairi akarova gomba kana kuti pothole akatadza kudzora motikari mumugwagwa. Motikari iyi yakange yakatakura vanotenga nokutengesa murivo vakange vachibva kunohodha kuBulawayo vachidzokera kumusha kumberengwa. Muzimlife.com nekare Zimbabwe Republic Police vanoti nyaya yekushaya kwemwanasikana Memory Machaya kumarange mudunhu reManicaland yave kutorwa semhosva yokupondwa kwemunhu. Memory uyo akange aine makore 14 akashaya achipona akachengetwa amai vake vasipo uye rufu urwu rwakavanzwa kubva kumapurisa. Newsday rinoti mhuri yemutambi wenhabvu ane mukurumbira Joe Mugabe inoti Joe achachengeterwa kumusha kuZimbabwe. Joe Mugabe uyo aitambira Capes United akashaya nemusi wesvondo kuUnited Kingdom mushure mokurwara nechirwere chegomarara. Mhuri yaJoe Mugabe inoti vari mubishi rekugadzirisa magwaro ekuti mutumbi waJoe Mugabe wounzwe kumusha. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kadini paStudio 7. Inini nyaya yangu iri pakuti ndoda kutaura kune avo vose vanonyanya kutaura nepa social media vachipopota vachiti government iripo yazouraya zvinhu yauraya nyika chichi. Tinoda kuti kune vanhu ivavo vanowanza simba pamuromo sepinjisi asi kana vazouya paground kana kuti vachifamba chaipo vanenge vakangonyarara vachingoti dai vamunangagwa vabva vapinda vachamisa. Dai vainyatso kuziva kuti nyika yakambobvepi uye iri kuendepi vaikwanisa kuita zvekuti kana government yachona vachikwanisa kuibvisa vaigona kuibvisa. Zvino inini ndoona semunhu wavanopusha vachitaura kuti dai ariye apinda pachigaro vanopusha munhu ari mumota yake semuenzaniso asi iye akatsika mabhureki bhikozi izvezvo ari kutaura vachiti dai vachamisa vapinda dai vamunangagwa vabva vari kuzama kuda kupusha Chamisa asi iye Chamisa wachona izvezvi ari kumboti kudii.
Magadi vanhu veStudio 7, ini ndine chichemo chakati siyanei nezvepolitics I'm not a politician, asi chichemo changu ndechekuti ndiri mugaro paBechnaf. Endi ndine imba kuGrowth Point paBechnaf. Iri under council inotongwa ngemurambinda. Tinobhadhara mari yelevy everything, but there is no development. And there paBechnaf farm sika ipapa. Apana development. But mari inobhadharwa inotorwa ichiende ko developwa murambinda. Vamwe vana izvozvi zviti takura takurira muBechnaf imomo. Tine mastende takapihwa ndiana mambo. Tata ane vana vari kuda mastende. Unozwa kanzire chiti mastende iwawo haazi pamutemo. Okay, chuyai muti katire mastende apinde mukanzire. Auyi kuzoita izvozvo. Saka toshaya kuti chaizvo chaizvo. Tiri vagari veBechnaf munomu. Totya here kudevelopa mwatakazvarirwa. Munzvimbo yatakazvarirwa.
Pastudio, pastudio apo. Makadiko nomukoma Dzonga nanasesimavela siya. Ndinofara hangu asi handifari nenyauyi zviri nyaya dziri kuitika muZimbabwe. Zimbabwe yaoma. Zimbabwe yasvika pakuoma. Hapana chakanakira chimwe. Kubva zvakapinda munanga zvinhu zvese zvatova bad to worse, kutonyanya kuoma kuomesesa. Vamugabe vaitori nani, vaitori nani zvachose vamugabe, vai vatori nani, vaitori nani nokuti vaiziva zvavanoita, vaibvisa maprice control. Hino vaed hapana nezvinozikamwa kana hapana basa ndirongoapika vanhu vachiponda vanhu kwataura izvo vasungwa. Kungoti nai vedu izvi zvadai watovharibva. Kungoti nai mewadai wotovharigwa wotosungwa iye zvari kubhizi bhizi nokuda kuvhiringa MDC alliance yaya yavachamisa.
Makadii makadii apo paStudio 7 makasimba here. Ndidokutaura pamusoro penhomba iri kubayiwa vanhu kuti zveshuwa. Munhu kana achinzwa akasununguka ngaaende anobayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Pozi hapana imwe nzira inogona kuita kuti tibude mumadhaka atiri kunze kwekungonobayiwa nhomba. Saka zvoda kuzvipira kuti tibayiwe nhomba. Zvakakosha kuti tiende tese. Ndinokurudzirawo vamwe kuti vose vanoda kubayiwa vaya vanoti South Africa inoramba kubaya vanhu vanobva kuZimbabwe, kuMozambique, Malawi. Kana inobaya, hande tinobayiwa, hande vanonzwa vakasununguka ngavaende vanobaya nhomba yekudzivirira chirwere checoronavirus. Ini ndakatobayiwa, handitori bhoa.
Mangwana akanaka, anamukoma Jonga Kandemiri, anamukoma Blessing Zulu, anamukoma Tanonoka Wanji. Ini zvangu ndini Peter, ndiri kuno South Africa kuPolokwane. Ndichikumbira kuda kuzivawo ngemamiriro aita bato re MDC Alliance, bato revanhu, bato rinotungamirwa naPresident Nelson Chamisa, kuti tavapapi nezita remusangano zvakamira sei. Taikumbira kuziva ngoti mumwe tiri kuna muunzi MDC ai. Saka tinyatsokuziva tava kunivhizika. Saka tinokumbira mutibudiro pachena President tizive kuti maelekisheni mavhoti ari kusvika 2023 harawa chembere kumamureserva ku avari kukondivhizika. Chakachazivi kuti zvamira papi. Saka tinokumbira President mutiudzewo, mutitaurirewo ipapo paStudio 7, mbobudawo muchitaura paStudio 7 kuti zvakamira sei. Zvakamira sei kuti takurasika, tisazivi kuti tamira papi nemusangano, ngoti monzoro wanetsa monzora.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. COVID-19 iri kupararira zvinotyisa mudunhu reFlorida. Chikoro chepamusoro chinoongorora kutapurirwana kwechirwere ichi pasi pose cheJohns Hopkins University chinoti kutapurirana kwechirwere ichi muFlorida kwakakwira nezvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana mumazuva manomwe apfuura. Kubva musi wa30 Chikunguru kusvika musi wa5 Nyamavhuvhu, vanhu vanoita 134,506 vakatapurirwa chirwere ichi. Kunyange hazvo chirwere ichi chiri kupararira zvine mutsindo mudunhu iri, gavhana weFlorida vaRon DeSantis hapana chavari kuita asi svondo rapera vakatodzika mutemo unorambidza kumanikidza vanhu kushandisa mamask kana kubayiwa nhomba, izvo zvakakonzera vamwe vabereki kuendesa vaDeSantis kumatare edzimhosva vachiti mitemo yezveutano isina simba inopinza vana vavo munjodzi nokuvatorera kodzero yavo yekudzidza. Dr. Gwekwerere vanogara muFlorida vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mudunhu iri, vachiti Florida idunhu rinodiwa nevanhu vazhinji vanouya kuzoshanya nguva dzose dzose. Naizvozvo ndicho chimwe chezvikonzero zvokupararira kwechirwere ichi.
Nyaya yeCOVID-19 kunoku iri kutaridza kuti manhamba ari kukwira. Tiri kunzwawo ndufu apo neapo maererano neCOVID, uye maonero angu ndeyekuti kunoku kune nzvimbo dzokutandara dzakawanda, kwanga kuchiwanda vanhu nguva ino yokudziya yatinotisama. Vanhu vangu vachitobva kunze kwenyika, vamwe vachibva kuna mamwe matunhu vachiuya kuzotandara kuDisney nedzimwewo nzvimbo dzine zvinotandadza. Saka kupararira kwayo kunenge kuchakarowanda. Izvi ndizvo zvandinongotaurawo somunhu unogara muno nezvandanga ndichiona.
Tinoona kuti gavhana wedunhu reFlorida iri ari kunetsana nevamwe vagari pamusoro penyaya iyi. Chii chiri kuitika Dr. Gwekwerere?
Iko zvino gavhana wedunhu reFlorida vakaisa mutemo wokuti unoda kupfeka mask unopfeka, usingadi haadi, hazvichamanikidzwi. Saka pakadaro ipapapo panoti vhundutsei nemhaka yekuti kune mamwe mhando dzeCOVID dziri kubuda idzi dziri kubva kune dzimwe nyika idzi. Then asi isu hedu matinogara navamwewo vandinowadzana navo maski hatitosii, namasanitizer naizvozvo zvesocial distancing isu hatina kuregera. Tinotya beta kuchengetedza upenyu, uye vanhu vazhinji ndinoona hangu vakabayiwa chero vamwe vachizorwara, asi generally ndoona sokuti vanhu vazhinji vemudunhu munomu vakabayiwa iwo mainjection wokudzivirira utachiona hweCOVID-19. Tongovimba kuti Ishe vachatichengeta ipapa.
Avo vange vari Dr. Gwekwerere vari parunhare kuFlorida neStudio 7.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dzimwe nyanzvi dzezveutano dzinorumbidza hurumende mukuwedzera mamwe masvondo elockdown. Bazi rezvemari rinokurudzirwa kuumba kuimbika kana richida kupinza muhomwe dzehurumende mari inobva kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. COVID-19 iri kupararira zvino mutsindo mudunhu reFlorida muno muAmerica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.